Chirwere ichi chinongoratidza kuti chirwere chisiri kumira uye chiri kutotekeshera munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Zvazvinongoreva ndezvekuti chenjedzo yekuzvidzivirira pachirwere ichi inofanira kuramba ichipiwa sezviri kungoitika mumapepanhau nepamatiivhi, maredhiyo, vanhu vachiudziwa zvinofanira zvinoenderana nokuzvidzivirira pachirwere ichi.
Munga pamuenzaniso irapa
sekupfeka mamaski zvakanaka uye kusanitaiza maoko nemasanitaiza ane at least 70% alcohol content, uye kugeza maoko nemvura ine sipo, uye kuti patingafamba pose pangava panzvimbo dzingada kuwanda vanhu sepamisika kana patimirira mabhazi kana makombi, tofanira kuti tizvingwarire nyaya yesocial distancing, kureva kuti tinofanira kuti timire takaparadzana nechinhano chingasvika mita kana kuraudzira, kuti kana zvandinofema kana zvandinoburitsa pakufema zvisanonangana noumwe kuti azvifemewo zvinge zvinotorwa nemhepo kana zvine utachiona.
Asi Dr. Maida, titarisa uwandu hwevanhu vari kuvhenekwa munyika, mungati here vanhu vabatwa nechirwere ichi vanogona kunge vakadarika uwandu huri kutaurwawo?
Zvinokwanisika kudaro kuti vanhu vabatwa nechirwere vanokwanisa kunge vachidarika vanhu vari kuzonyorwa kana vari kuripotwa, nokuda kwokuti vamwe vanoshayika munzvimbo dzavanogara vasina kunge vatestiwa asi vaine matingati atoti masymptoms angaenderana neutachiona hwecovid. Vamwevo vanokwanisa kunoshayika vorega kutestiwa, kana kuti pavanondochengetwa vanenge vasina kunge vanyatsotsvakurudzwa kuti vanacho chirwere here. Vamwe vazhinji voukama vanokumbira hama dzavo kuti nyangwe mari dzavo dzasati auya vanokumbira kuti achikumbirawo kunochengeta.
Ko, chii chinopa kuti vamwe vafunge kutora danho iroro?
Nokuda kwekuti kwatoziva kuti nyaya dzendufu dzokuchengeta dzenhamo idzi dzinoremera vanhu vakawanda zvikuru kana kudhurira vazhinji nokuda kwemamiriro ezvinhu munyika. Saka zvinokwanisika chose kuti manhamba evanhu vabatwa noutachiona nevangava vari kufanacho havasi vose kuda vangava vari kuzosvika pakuti varipotwe nenzira inenge yakatarwa nehurumende.